Sachi Garo vatenderwe UMC munyika pasipesana reZimbabwe Episcopal Area vaJames Kawadza vati varatidzira ava vabva kumatemana ose enyika uye vange vachida kuti mutungamiri wekereke iyi munyika Bishop Eben Watiwa vaite musangano wechimbi chimbi kuti vadzive nyaya yengochani inogona kupatsanura kereke iyi zvakare.
Ngatichitaurawo pachedu kuti izvi zvakaitika izvi hatisi kuzvida, toita sei? Ndiyo petisheni yatiri kuunzaiyo.
Vaenderera mberi vachiti Bhaibheri nemutemo wenyika hazvibvumidze zvechingochani.
United Methodist yataiziva kare haitisiro yako.
Pamusangano wakaitwa mukutanga kwemwedzi uno kunorth Carolina muamerica, vakuru vekereke iyi 652 kana kuti 692 vakavhota kutambira ngochani, asi 51 kana kuti 51 vachiramba kuti kereke ibvumidze kuropafadzwa kwevafundisi vanoita zvechingochani uyewo kuchatiswa kwevanoita tsika iyi. Asi zvekuropafadza ngochani izvi zvakanzi zviri mumaoko evakuru vemachechi munyika dzakasiyana-siyana. Gakava panyaya yengochani rave makore akawanda achiitika mukereke iyi, uye pane vamwe vanhu vakatombosungwa vakatorerwa zvigaro mushure mokuratidzira. Mumwe wavanhu ava ndiamai Dhuva Mburundu vepachinzanga Circuit pamutoko tenda vanoti havatenderani nezvechingochani.
Ndo zvatiri kufaitira nhasi kuti tibude mungochani United Methodist iyi inenge ine kuwai yekuamerica iyi iri kufarira zvengochani iyi, tibude tidambure kuvhute ihwohwo totanga zvinowani.
Amai Rusi Kaunda vepadina City muHarare vakurudzira kuti kereke izvipatsanure kubva kune kuamerica.
Tinoda kuti tisare nechechi yedu yatisingabatsidzani nevanhu vanotenda muchitendo chemangochani.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna Bishop Newatiwa sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa, asi vamwe vanoshanda muhofisi yavo vati UMC ichabatirirayo panhepfenhero yayo yeEbenezer TV. Mukuru wesangano rinomirira ngochani munyika reGays and Lesbians Association of Zimbabwe vaChesterfield Samba vanoti vanofara kuti nhengo dzeUMC dzabvumidzwa kuratidzira, asi vakati havaoni danho rakatorwa neGeneral Conference yeUMC richikanganisa svondo iyi munyika, nekuti Zimbabwe haina mutemo unobvumidza ngochani kuroorana.
I think kutarisa nyaya yekuti vasabvumidzwe vanenge vati vasikei pakuti vanhu vatorimo kuchechi kudhara, whether mumacongregants whether vafundisi vatorimo kudhara vati vari kutosefa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakashora chingochani vachiti hachipindirani nechitendero chechikristu netsika dzevanhu vemuZimbabwe neAfrica. MuAmerica vatendi vemuUMC zvikamu 25 kubva muzana vakabudawo mukereke iyi kubva muna 2019 vachinyinyuta nenyaya yekuropafadzwa kwengochani. Vatendi vakawanda veUMC muAfrica vanotiwo vari kuronga kubuda mukereke kana tsika yekubvumidza chingochani ikaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.